Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvitan 5 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Irregularities and political chicanery across party structures must be decisively dealt with and expunged from the party.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vakurudzira nhengo dzebato ravo reZANU-PF kuti dzibatane zvichitevera sarudzo dzekutsvaga utungamiri wematunhu. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 sezvo chirwere ichi chiri kuramba chichiuya nedzimwe mhando. Vatsigiri vechikwata chemaWarriors vokumbira hurumende mari kuitira kuti vakwanise kunotsigira Zimbabwe kuCameroon. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vakurudzira nhengo dzebato ravo reZANU-PF kuti dzibatane zvichitevera sarudzo dzekutsvaga utungamiri hwematunhu dzakaitwa mukupera kwegore rapera kuitira kuti bato ravo rigokunda musarudzo dzinotevera. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Pamberi neZANU-PF, pamberi nokubatana, pamberi neZANU-PF, pamberi nokubambana.
Vachibvura musangano wekomiti yepamusoro yeZANU-PF yepolitbiro pamusangano waitirwa pamuzinde webato iri, vaMnangagwa vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzibatane zvichitevera kusafamba zvakanaka kwesarudzo dzeutungamiri hwemaprovhinsi dzakaitwa svondo rapera, idzo dzinonzi dzasiya bato iri richiita kunge juzi ratizirai rinoti uku riri kurukwa, uku riri kurudunurwa. Musangano wepolitbiro uyu wanga uchizeyawo kusafambiswa zvakanaka kunonzi kwakaitwa sarudzo mumaprovhinsi anoti Harare, Mashingo, Manicaland, pamwe neMashonaland Central, uko kunonzi kwakaitwa chikiribidi pakaitwa sarudzo idzi. VaMnangagwa vati havasi kufara nechikiribidi chinonzi chakaitwa mune mamwe maprovhinsi ebato ravo pasarudzo dzakaitwa idzi.
Irregularities and political chicanery across party structures must be decisively dealt with and expunged from the party. I urge the party leadership always listen to the aspirations of the people.
Vakurudzirwa vakakundwa musarudzo kuti vashande nevakavakunda musarudzo dzemumaprovhinsi kuitira kuti bato ravo rigokunda musarudzo dzemabai elections dzakatarisirwa kuitwa muna kurume pamwe nemusarudzo dzemuna 2023 pataenda pamhepo, zvabuda mumusangano uyu uyo unonzi wanga uchiongorora nhuna dzevakakundwa musarudzo dzemaprovhinsi idzi zvanga zvisati zvaziviswa. VaMnangagwa vakurudzirwa bato ravo kuti rishande zvakasimba kuti vanhu vakawanda vanyorese kuvhota musarudzo idzi. Panguva iyo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ichiti hapana vanhu vakawanda vakanyoresa sevavhoti gore rapera rose.
The 2023 election cycle is upon us. Related programs to mobilize the electorate.
Sarudzo dzemuna 2023 dzakarisana nesu. Zvirongwa zvakanangana nesarudzo kukurudzira vanhu vanovhota kuti vanyorese kuvhota, kuongororwa kwegwaro revavhoti nekudzidzisa vanhu nezvekuvhota zvinofanirwa kusimudzirwa. Apo takatarisana nesarudzo inokurudzira nyika yose kuti irambe ine runyararo, kubatana uye kugadzikana kuitira kuti tigarane kusimudzira kubiriro mumagariro neupfumi.
in our great country Zimbabwe.
Asi mutauriri weMDCT vaWitness Dube vati ZEC inofanira kushanda zvakasimba nebazi rinoona nezvekutoreswa kwezvitupa kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kunyoresa sevavhoti.
ZEC inofanira kuita chibvumirano neofisi yeregistrar kuitira kuti vatange vaona kuti vanhu vanotora zvitupa. Ndokuti vasati vambovhota vakawanda vawane mukana wekuvhota. Zvimwe zvingatoitwa ndezvekuti panotogwa zvitupa zvacho, ZEC yaisa ofisi yayo kuregister kuvhota ipapo kuti zvingoitwa nguva imwe chete. Izvozvo zvichaita kuti vanhu vakawanda vabve varegister kuvhota, munhu achingopedza kutora chitupa obva register kuvhota ipapo ipapo.
Zvichakadai, mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vati ZEC inofanira kushanda zvakanaka nemapato ose zvematongerwo enyika. Vachiti kushanyira kwavakaita mahofisi eZEC neZuro kwakaburitsa pachena kuti veZEC havasi kudyidzana nevemapato ezvematongerwo enyika. VaNgarivhume vatiwo mahofisi aya azere mapurisa pamwe nevasori, zvavanoti hazvipe ZEC chimiro chakanaka pamberi pesarudzo dzemabai elections pamwe nesarudzo dzemuna 2023.
Meeting iyoyo takaiita mapurisa arimo achinyore maminets, mupurisa wanga arimo achiteerera zvatiri kutaura nokunzwa kuti tiri kuti chii. Hongu, tapedza kudaro takazotaura nyaya dzakawanda dzine chekuita nebasa reZEC. Takakurukura zvakanaka chose, asi huvepo hwemapurisa nekuratidza kushungurudza kwanga kuchiita mapurisa hakuna kutikomborera zvachose. Zvakatiratidza kuti ZEC yava a militarized institution isingateereri zvido zvevanhu, asi yanyanya kusimbira pakutyisidzire vanhu. Tikatovaudza kuti environment yemacreator pano ndeye kutyisidzire mastakeholder, haisiri yekushanda nesu tichibatirana pamwe chete kuvake nyika yedu, asi ndeye kutyisidzirana. Saka kubatwa kwedu kwanga kusina kunaka zvachose. Ndiri mukati ndakazobude panze kwakudzwa nevanhu vangu vandanga ndauya naone kuti mota panga pasina pekudzipaka dzeZEC dzanga dzakazara nyowani dzega dzega mukati ma4x4. But ndabude panze ndakaudzwa nezvekushungurudzwa kwavakaindzwa nevanhu vaizviti maCIO. Vakauya vachidarike dozen 12 vakauya nemota about 4-5 vachitore mavideo nemapicture yemota vachibvunza ndo mota dzinangarivhumere. There were only two small vehicles.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalos Siziva vati havaone sarudzo dziri kuuya dzichifambiswa zvakanaka kana pasina kuvandudzwa mitemo inobata sarudzo pamwe nekubvisa vari muchiuto vanonzi vari muZEC.
Nyaya yekupindira kwevanhu vakasiyana siyana muZEC inyatotaura mudocument redu rinonzi price. Pati kutaura maconditions anodiwa panyaya yemareforms kuti ndezvipi zvinofanira kugadzirirwa neZimbabwe Electoral Commission tichitarisa nyaya yekuabhuza kwemastate institutions kuda advance agenda yepolitical party. ZEC inofanira iri independent iri organization inotrustwa nevanhu vese.
Hatina kukwanisa kutaura nemukuru anoona nezvesarudzo muZEC vautoiles laigwana kuti tinzwe divi ravo panyaya idzi, asi mugwaro ravo kuvatori venhau nezuro nhengo yekomisheni yeZEC inoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Joyce Kazembe vakati komisheni yavo iri kushanda zvakanaka. Vakakurudzira veruzhinji kuti vaende kumahofisi ekomisheni yavo ari munharaunda 63 munyika yose pamwe nemahofisi 10 ari mumatunhu ose munyika kuti vanonyoresa kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 sezvo chirwere ichi chiri kuramba chichiuya nedzimwe mhando seimwe itsva inonzi yakawanikwa kuFrance asi ichiri kuongororwa inonzi IHU. Mhando iyi inonzi yakawanikwa mune munhu ainge ashanyira nyika yeCameroon. Pari zvino vatambi venhabvu vemunyika nevamwe vemuAfrica vari kuCameroon kwakare kumakwikwi eAfrica Nations Cup. Asi vachitaura nenepfenyuro yeBloomberg nevamwe vatori venhau nezuro vanoona nezvezvirwere zvitsva musangano reWorld Health Organization kana WHO vaAbdi Mahamud vakati mhando itsva yeIHU iyi haisi hayo kunyanya kuvavhundutsa sezvo isiri kupararira zvakanyanya kubva zvayakatanga kuonekwa uye vane nguva vachiongorora. Mukuziya nezvemhando itsva yeCOVID-19 iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvezvirwere zvekutapuriranwa muzvinafundo Davidson Saungweme avanodzidzisa paUniversity of North Georgia muno muAmerica.
Panguwa dhese patino wana variant inyuwani anakuti itcha denda ili the COVID. Inya eno kuna kuneta. Asi dhume nguwa hizi problem ya kanyanya kukura. But kajinji kacho uzwa tininge tichingufanuna kuita ndezo kuti wanungawa baiwe nomba. Nukuti kana waka baiwa nomba. Ijino batira chose kurerutsa urwere uru. Seza trukona ni mafarenza kawanda arupetika. Vanu waka baiwa nomba. Kunyanya waka vaccinate wazwa kakwana kana zinukwana kaviri. Ni wamu wakawana booster vichitatu. Kashinji kacho kana even wachiru wara kana kutu wachibata denda hili. Arizo nyanyu kubaru waza sezu nuita vanu waningu wa sinaku baiwa nomba.
Muzvinafundo munga tsana ngura kuti sei chirwere che coronavirus chiramba chichuya nemhando dzakasiyana siyana.
Coronavirus chipukanana chinenge chakapfeka bachi reprotein. Ndiro bachi rinenge rine zvinenge zvakaita senge zviminzwa zvatinoti zvima spikes. Izvozvo zvima spikes ndizvo zvinoita kuti tikwanise kubatira pa kids ripa ma cells edu. Kuti dzikinure dzichipinda mumacells edu nokutanga kumultiply mukati memacells iwawo zvichiita kuti macells iwawo atsakatike. Kana atsakatika anenge agadzira mbeu yemavhairasi iwawo yakawanda inokwanisa kupinda mune mamwe macells ichimadestroya zvekare. Ndozvinozoita kuti tirware.
Chii chaizvo chinenge chichiitika apa?
Chinoitika ndechekuti mwoyo wacho wepakati uyu unonzi RNA. Which is the genetic information. Normally, my cells is DNA, but my virus is RNA, kana kuti ribonucleic acid, kana deoxyribonucleic acid. Saka RNA, pano ratio kakawanda kana ichigadziro. Saka my mistakes iwao, ndoa noita kuti chinokonzera chirwere chishanduke shanduke. Saka kushanduka kwacho imwe nguva chinoshanduka chonyanya kutirwadza kana kuti chorwadza zvishoma kana chonyanya kupararira kana kuchopararira zvishoma. Saka chinenge chakugona kupararira zvakanyanya ndicho chinonyanya kubatira nokuti ndicho chiri nyore kutapurirana. Zvakare kana ichocho chiri icho chinorwarisa sezvanhu zvakaita Delta variant ndicho chinoita kuti vanhu vakawanda vafe kana kurwara zvakanyanya.
Saka vanhu vozvidzivirira sei?
Mushonga mukuru kubaiwa nhumba. Izvozvo ndozvega zvinogona kutibatsira iko zvino zvatiri clear nokupfeka mamask nokuzvidzivirira nokuita social distance from other people. Ndizvo zvinhu zvikuru zvinogona kutibatsira. Kuvhunduka nokudidi hazvina zvikuru zvazvinogona kutibatsira asi kutongotora matano anoita kuti tirarame.
Nyanzvi munyaya dzezvezvirwere zvekutapuriranwa muzvinafundo Davidson Saungweme vanodzidzisa paUniversity of North Georgia muno muAmerica vachitaura vari parunare kuAustralia. Zvichakadaro, hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu makumi matatu nemumwe chete vakafawo nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasvitsa vafa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemakumi manomwe nevasere. Vanhu chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 1591 vakabatwawo nechirwere ichi nezuro, zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave mazana maviri ezviuru negumi nezvinomwe nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevasere kana kuti 217,678. Vanhu vabaiwa nhomba kekutanga vave mamirioni mana nezviuru zana nemakumi mana nechimwe nezana nemakumi mashanu nevasere kana kuti 4,141,158. Vabaiwa nhomba kaviri vave mamirioni matatu nezviuru zana nemakumi mashanu nezvitatu zvine makumi mashanu nevasere kana kuti 3,153,058. Vanhu vabaiwa nhomba katatu zvikuru vanoshanda muzvipatara vakwegura nevari munjodzi yekurwara zvakaipisisa vakabatwa nechirwere ichi vave zviuru zvinomwe nemazana maviri nemakumi mashanu nevana kana kuti 7,254. Uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba COVID-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo America yatarisana nekupinda muzuva remangwana ndira 6 gore rimwe chete rapfuura zvichitevera mhirizhonga yakaitika pamuzinda weparamende yenyika iyi muguta reWashington DC. Dzimwe nhengo dzeparamende dzakazvivharira mumuzinda uyu paitika mhirizhonga dzinoti dzichiri kunetsekana mupfungwa nezvakaitika izvi. Cameroon yatumira mauto pamwe nezvikakarara zvemotokari dzemauto maguta ose achange achitambirwa makundano eAfrican Football Cup of Nations kana kuti AFCON zvikuru mudunhu rekuchamhembe kwakadziva kumadokero uko kusina kugadzikana. Cameroon ndiyo nyika iri kutambirwa makwikwi eAFCON ayo anotanga nemusi wesvondo, asi vari kukurudzira kupatsanurwa kwenyika iyi vari kuvimbisa kuvhiringidza mitambo iyi. Chikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Svondo rino tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe vaBevan Makaka, avo vari muguta reDallas mudunhu reTexas muno muAmerica. VaMakaka avo vanove nyanzvi mune zveumhizha hwemakombiyuta pamwe nezvemabhizimisi vachishandira kambani yeDeloitte vanoti vakatanga zvekubhindauka vachiri kuchikoro chepamusorosoro. VaMakaka ava nemudzimai amai Bevan Makaka nevana vaviri vakamboshandirawo bhanga reJP Morgan kwemakore matatu vasati vaenda kuDeloitte muna 2012. VaMakaka nemudzimai wavo vane sangano rinobatsira vanoshaya reBevan and Megan Foundation iro rinobatsira mune zvakasiyana siyana kusanganisira kuendesa vana kuchikoro, uyewo vane kambani yavo inonzi Accelerate Enterprise iyo ine mapoka emabhizimisi akasiyana siyana anosanganisira kudzidzisa zvemacomputers nezveupfumi nekutakurwa kwezvinhu kusanganisira mafuta edzimotokari. Pamusoro pezvo VaMakaka vanobatsirawo kuburikidza nekambani yavo iyi vaimbi vakasiyana siyana. Vanoti vakadzidza chipo chekupa nekubatsira vanoshaya kubva kuvabereki vavo avo vaibatsirawo vanhu vakawanda. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Pamusoro pekushanda kwandinoita kuDeloitte, ndiri munhu uyaya ndinoti handidi kuva idle minded, ndinoda kugara ndichingoita something. Saka takatanga kambani yakazotanga yekuburikira stake the last couple of years, but ikambani yakagara iripo inonzi Accelerate, from the term excelling, wakatsika mafuta.
Inoita nezvei kambani yenyu Accelerate?
Kambani Accelerate for the most part e-enterprise, inoita zvakati one day aesthetic. Number one, inodzidzisa vanhu izvo zveIT izvo zvizvo kuti ndinobata vanenge ndabata kunyanya kumusha kwedu vanotibata vachiti mukomana toda kudzidzira izvo zvizvo zveIT zvinofamba sei, zvebusiness intelligence zvinofamba sei. Tobva tavadzidzisa kubva from scratch kuti chii chinombonzi data, rakabvepi, rinokreatwa sei, rinogara papi, rinozoshandiswa kuita sei, kusvika ratena into mari. Right, so that's one wing of zvainoita. And then kuZimbabwe takailaunch manje manje zvainenge ichiita mostly its fuel transportation nema logistics. Tikatora fuel yedu kunana Mozambique, then kuSouth Africa, ichienda kunana Zambia nemuZimbabwe. Even kuconstruction tiriko, kumining zvakare tiriko. Saka Accelerate mukaiona inenge yanzi Accelerate Enterprises, meaning kuti it's a big organization. Isati hauya big but ichava very big. It's an umbrella company yetunhu twakati one day yakamira yakanzi Accelerate.
Ndeapi mamwe mabasa amunoita ekubatsira kana kusimudzira vana veZimbabwe kungava kuno kana kumusha?
Mukatarisa pasocial media pangu maplatform yakanzi iyo Beaver Baba EJ, you can see kuti I've also coordinated nemaartist akawanda emuZimbabwe, almost all my big artists ese, in terms of trying to promote them, especially kuti yapata vachiuya kuno kuna na America tichiita mashows tichibatanana na Zim Expo and all other guys kuita kuti tipromote arts yemuZimbabwe.
Ko mabasa anoitwawo nesangano renyu Bevan and Megan Foundation ndeapi?
Taka tanga yu our charity organization about a year and a half ago. Kuti tipote tichibatsira vanhu vari kumusha vanotambudzika vakafanana neshirikadzi nenherera nevana vevafundisi nevafundisi vari kumamisha mainly vanoparidza vhangeri raJehovha. Ndo primary concern yedu kuburikidza maaccelerate ndo inotibatsira kufunda that whole operations charity wing. Saka takabatsira vanhu vakawanda, namba yachona chayo chaiyo handikwanise kuiremember nemusoro.
Zvekubatsira izvi makazvitanga sei? Nokuti tinonzwa vamwe vachiti ndakazvitora kuvabereki vangu, imi makatanga sei?
Mabvunza mubvunzo wakanakisisa chaizvo chaizvo kubva ndiri mudiki. Zvinhu zvandaigara ndichingoona even kumaparents edu, kuona kuti vanhu vaisangochengeta kuti inini nehanzvadzi yangu chete, but vanhu vaitoextendawo ruoko rwavo kune vamwewo extended families even up to now. Saka zvinhu zvakagara zvingorimo mukuburikidza kwechipo chaicho chaicho chakapiwa naJehovha, kuti handigone kutarisa mumwe munhu achitambudzika.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaBevan Makaka vari parunare kuDallas mudunhu reTexas muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vanoti vari kushishikana zvikuru neuwandu hwevanhu vari kurambana mudzimba. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nemusi wemuvhuro muchinoi pachirongwa chavari kufamba nacho mumatunhu chenharirire, amai Mnangagwa vakati vari kushishikana neuwandu hwevanhu vari kurambana munyika. Amai Mnangagwa vakati kurambana kuri kuitika mudzimba kuri kusiya vana vari mombe dzemashanga.
Kwanzi kwaane vamiririri vamwe vanozouyawo vekunzi vane uchenjeri vaakupinda pakati vaona kuti pambapa pane mukaha, baba varuku, amai varuku, mwana ari pake. Paakuita mumwe mumiririri anouya kumwana musikana oti aiwa ndinokubatsira kuschool fees kana kuti uda kuita sei, uda kugadzirwa bvudzi rako. Iye anenge achiziva zvaanozoda pamwana musikana, aakupinda pakati pevabereki nemwana. Zvazoitika mwana iye azoita mimba nemunhu uye anga achimuti yandikuperekedze kuchikoro.
Amai Mnangagwa vakati mushure mekusangana nevana mumatunhu ose gore rapera pasi pechirongwa chenhanga negota, zvakabuda pachena kuti vabereki ndivo vari kukonzera kuti vana varasike gwara reunhu rwakanaka sezvo vasisina nguva nevana.
Vana vakataura kuti aiwa vabereki vedu havasisina nguva nesu, ndinobuda havazivi ndabuda, ndinodzoka havazivi kuti ndadzoka. Saka isu tawana mukana taakuchiita zvatinoda. Ndogwanza racho ravakupinda naro.
Mumwe mudzimai akapinda musangano wemuchinoi amai Chido Musarurwa vakati vanotarisira kuti vana amai vadzidzise vanasikana kuti vave madzimai anoremekedzwa sezvo vasawane dzidziso iyi kubva kunana vatete nanaambuya, izvo zvaiitika nguva yakare.
Kare kare kwai kune madzitete vaitora vana vevasikana vogara navo pasi vachivaudza upenyu, vana vangu zvakadai zvakadai. Asi iye zvino kune dambudziko rokuti ana mbuya hakuchina, ana tete vacho hakuchina. Isusu sevabereki sana mai ngatiitei mukana wokutora vana vedu tichivadzidzisa zviri upenyu, ndatenda.
Mumwe murume vaLast Sauramba vakati vanotarisira kuti vana baba vave nenguva nemhuri yavo, kwete kuti vanoita muenzi pamba pavo vachiti vari kushandira mhuri asi iyo mhuri yacho ichiparara.
Baba anofanira kuva nenguva nemhuri yavo, kungova available pamhuri kutoti half the time vabuda vakutamba sinuka vari kuenda kuona bhora kusports club vosvika pambotorara. Saka zvimwe zvese zvakati kuti zvaizvo baba anofanira kuva chiita time yacho inonge isipo, saka vazokwanisi kuita zvaanotarisirwa kuita sababa. Saka availability ndo chekutanga. Chechipiri, baba anofanira ku.
Asi mumwe mugari wemuchinoi vaMishek Nokwara vanoti amai Mnangagwa vanofanirwa kutanga vagadzirisa chimiro chemhuri dzevatungamiri venyika avo vanoti havape mucherechedzo wakanaka sezvo vachingorambana nemadzimai avo.
Mai munangagwa avangaweka voti vanhu vagadzirisane vachikundikana kutogadzirisana kumusoro ikoko hatimuri kuona sezvakaita vachiwenga vakatonetsana vari kutonetsanawo nemudzimai wavo Mary vakatorambanawo kwavo ikoko vamohaji vakatorambanawo futi nemudzimai wavo saka what does that show kune isusu vana ivo maleaders vachiita zvinhu zvakadaro zvinotinetsei kuti vana tikopere kana kumusoro kuchitokundikana zvinhu zvakadaro
mutauriri webato rinopikisa remvct vawitness dhuve vanoti zviri kuitwa namai munangagwa chinhu chakanaka sezvo nyika ichivakwa nemhuri asi vanoti ivo amai munangagwa vanofanirwa kuita mudzimai anovaka nyika kuburikidza nekuudza murume wavo kuti vana vari kutambura muzimbabwe nekuda kweuori huri kuitwa muhurumende
nyaya iri kuitwa namai munangagwa yekuedza kugadzirisa mhuri muzimbabwe inyaya yakatonaka zvachose nekuti nyika inovakiwa nemhuri isusuwo veopposition tinozoti nganga yacho iyoyo inozobatana amai nyaya yacho inozovabatana ivo vose amai venyika kuti vanofanira kunge vari mai vakaita sei vanofanira kunge vari munhu anopa mazano kana kuti advice dzakaita sei kumutungamiriri wenyika yedu yezimbabwe kunyanya panyaya dzecorruption idzi havafaniri here kuti vange vachiudza mutungamiriri wenyika kuti vange vachisunga vese vanobira nyika
kunyange hazvo chirongwa chamai munangagwa chakanaka vanhu vakawanda vanoti vari kusvibiswa mwoyo nezviri kuitwa nevakuru vakuru muhurumende avo vari kurambana nemadzimai avo chinova chiratidzo chisina kunaka kunyika vaimbova mumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vakembo mohadhi vakarambana nemudzimai wavo wemakore akawanda ivo ndokuzosiya basa nenyaya yekupfimba mamwe madzimai akawanda akaroorwa avaishanda nawo pari zvino mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakonstantino chiwenga vari kunetsana nemudzimai wavo Mary Mubayiwa zvekuti vari kuda kuti muchato wavo ugurwe izvi zviri kuitikawo kune vamwe vakuru vakuru muhurumende pamwe nemumakambani akazvimiririra magwara ari mudare repamusoro rehigh court anoratidza kuti michato inosvika chiuru nemazana matatu ane makumi mashanu nemumwe chete kana kuti 1351 yakagurwa nematare gore rapera kana zvichienzaniswa nemichato inodarika chiuru nezana negumi neminomwe kana kuti 1117 yakagurwa muna 2020 huwandu hwevanhu vari kurambana hwakakura kudarika zviri kubuda kumatare sezvo vamwe vanhu vakaroorana pachivanhu vari kurambana asi nyaya dzavo dzisingasvike mumatare edzimhosva ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
muchirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nhasi vakurudzira nhengo dzebato ravo rezanup f kuti dzibatane zvichitevera sarudzo dzekutsvaga utungamiri hwematunhu nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yecovid-19 sezvo chirwere ichi chiri kuramba chichiuya nedzimwe mhando vatsigiri vechikwata chemawarriors vokumbira hurumende mari kuitira kuti vakwanise kunotsigira zimbabwe kucameroon tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeisindebele
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.